Vano zviti magalisi ndivava Vakomana vapisa pataundi ndivava ndivava Vasirive mafanezi ndivava Vasingatore two days ndivava ndivava Faster ndivava Ugango tambane vakomana vetripi vasingapurore ndivava Ende shasha pakutaura zvino zvinotapira kwete zvinovava Ugango ona vanomanyira slipova vasingapurore ndivava Nyatso vatarisa Masinga kurore ndivava Changa muka isisi mungwarire kuridzwa kunge mabits Muri kupisa muma streets Mukango jira 2 minutes pakutopindwa muma sheets Munodyiwa se Uber Eats Ukasa zvingwarira unofunga kuti uri pahit Teera mashoko kwete beat Zvino zvacho mafanisi chete kunge kuete maskits Chamai manje ihondo pasit Ende vanokunyunya nyunya sa finishias Vese vari tenyera si vari vicious Unosara waparidza mere kunge metias Usafunge kuti uchawina kunge derira Ugango tambane vakomana vetripi vasinga kurore ndivava Ende shasha pakutaura zvino zvinotapira kwete zvinovava Ugango ona vanomanyira slipova vasinga kurore ndivava Nyatso vatarisa vasinga kurore They don't really love you Better for you ugango buka diri racho It's not worth it mbiri racho Vanango kudira muviri wa wina Upinda diri uchimwa siva kuta una win Mutembo wacho uru kutamba nema kingpin Life ungori ni wali aina twin North girl dema komi na choy di ting Vano shiti magalisi ndivava Vako manda mapisa pata undi ndivava ndivava Vasirive mafanizi ndivava Vasinga ture 2 days ndivava ndivava Wajo ndivava Ugango tambane vakomana vetripi vasinga kurore ndivava Ende shasha pakutaura zvino zvinotapira kwete zvinovava Ugango ona vanomanyira slipova vasinga kurore ndivava Nyatso vatarisa vasinga kurore ndivava Changa muka isisi mungwarire kuridzwa kunge mabits Muri kupisa muma streets Mukango jira 2 minutes pakutopindwa muma sheets Munodyiwa se Uber Eats Ukasa zvingwarira unofunga kuti uri pahit Teera mashoko kwete beat Zvino zvacho mafanisi chete kunge kuete maskits Chamai manje ihondo pasit Ende vanokunyunya nyunya sa finishias Vese vari tenyera si vari vicious Unosara waparidza mere kunge metias Usafunge kuti uchawina kunge derira Ugango tambane vakomana vetripi vasinga kurore ndivava Ende shasha pakutaura zvino zvinotapira kwete zvinovava Ugango ona vanomanyira slipova vasinga kurore ndivava Nyatso vatarisa vasinga kurore ndivava